manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 19/2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vari kuenda pachagadzwa mambo wenyika iyi King Charles III.
Rikuongorora mazita vazhinji vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave makandidheti basa rakafamba zvemandorokwati
bato rezanup f rinoti vane mhosva huru dzavakapara havasi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo dzemapuraimari
gorondo makuwerere kurova kuseri nekuseri ngoma yegedenisheni wanari zvemukoma wangu zvemukoma nahamire
mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanelson chamisa vanoti urongwa hwemapuraimari webato ravo hwatanga iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSunday Mail nhasi kuti muna chivabvu vari kuenda kuBritain pachange pachigadzwa mambo wenyika iyi King Charles III hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi pakavigwa mambokadzi Elizabeth muna Gunyana gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira vamunangagwa murwendo rwainge rwakonzera mutauro pasi rose vamwe vachishora Britain nekudaidza kwayainge yaita vamunangagwa avo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo asi vachipindura mubvunzo weStudio 7 mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati Zimbabwe inoda kuva shamwari yenyika dzose vati kuenda kwavamunangagwa kwakanangana nekuzadzikisa donzvo rehurumende yavo rekuumba ukama nedzimwe nyika kusanganisirawo Britain asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti zviri kuronga kuratidzira kana vamunangagwa vakauya kugungano iri mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe riri kuBritain reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira avo vari kuronga kuratidzira
nesuwo tasangana nemashoko iwayo isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kuLondon tine zvatinochema nazvo kwavari zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira
kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo mungapa muenzaniso here ipapo
tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa vanokuvadzwa vanoita sei vanosungwa kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scaler ane mazuva anopfuura 230 akasungwa ari mujere akati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa rini totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne2018 kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachichoropodza hurumende vana Hopo Chingono veSau vanosungwa nenyaya dzisina kodzero ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asika vamwe vanogona kuti ko madii kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyi zvipane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chinoiti musi wa16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera, ndosaka takuzotaridzira kutarira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo, tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain. Toedza futi kana kunguva yechibvuma tiite musangano navo, tovanyorera pasi zvichemo zvedu, zvinhu zvatinotarisa, zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.
Mutauriri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika kari manzira vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekugadzwa kwamambo Charles III iyi, nyaya yavamunangagwa haisiyo chete iri kunetsa, sezvo mumba yeushe iyi muine kunetsana pakati pamambo nemumwe mwanakomana wavo Harry uye muroora wake Meghan, avo vave kugara muAmerica vakati havachinei nezveushe. Vaviri ava vanonzi vakakokwa, asi vana vavo vaviri vadiki havana kukokwa zvapa kuti vemapepanhau vagare vachinyora nezveropa rakaipa pakati pamambo Charles mwana wavo nemuroora. Meghan naHarry vakati mumba yeushe iyi mune rusaro raganda sezvo Meghan ari mutema, asi imba yeushe iri kuramba mashoko aya. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotigadziriro yekuita sarudzo dzemaprimary dzebato ravo yatanga. VaChamisa vanoti vaparura urongwa hwekusangana nevatungamiri vebato mumatunhu, uye nhasi vanga vari kuMidlands. Vakatoita misangano yakadai muHarare, kuManicaland, Masvingo neBulawayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Igore remhenderero, hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa, kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achimbonyorwa mazita nezvimwe zvimagurupu zvakafanira ZANU-PF zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu. Asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumamikamenda aiwakai vanhu vakabuda neuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga asiri musangano wevanhu wose wose, musangano wevakuru vakuru, vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement CCC.
Saka nhasi pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidlands. Tatine vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iseuko unopinda munana Shirugwi, nana Zvishavane, vamwe vachibva kunana Rapanzi Chirumanzi. Haikona kutaura munana Vhungu kumukobha, vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurukira tativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo, atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP, citizen councillor anobva muvanhu, anodikwa nevanhu, anogara nevanhu. Ichakasiyana nemamwe makati anoti vanoda huyai hatisiye vachada. Ichi tinoti anodiwa ndiye anopinda, kwete anoda. Nokuti ukada unotinyika mangwana zvamwe zvakupata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Zvatotanga ndozvakabaonaka ndatendererawo munyika mbedza kazhinji navatotenderera tovakuru vemusangano tachiindoopa chirayiro kuvaikoni ivanunomisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chinotanga kunwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa, icho chingwa chokuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruchi.
Mune chivimbo chekukunda here vaChamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo.
Gore ndo makuwerere kurova kuseri nekuseri ngoma yejekenisheni. Wanari zvemukoma wangu uyu nemukoma naHamire kuda kumutina zvekuti kana iye anonyatsoona kuti apa ndaponekwa ine urombo naye, asi ndo zvinoita mukoma nemunyinina kana vakatamba pamwe chete izine mutingira gumbo rimwe chete pachedu, asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanzva zvinogezana ichinei tichigeza tibhakira semunwe nekuti munwe ndo wakudika munyika muno. Nyika yanga yakapfekaka tisheti yegirini kubva 1980 yeo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa podawo yeyelo yegoridhe inombouya itsva ndozvatarisa vanhu ndozviri kutaura vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kuGweru. Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vanoti nengo dzebato ravo dzine mhosva huru dzakapara hadzisi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo apo bato iri ratanga kupenengura vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Mangwana Politburo yebato iri iri kusangana kumuzinda webato muHarare kuzeya zviri kubva kuNational Elections Directorate iyo yange ichipenengura mazita evari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa.
Dare reNational Elections Directorate vakapedza basa rekuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidates. Basa iri rakafamba zvemandorokwati rakaitwa neNational Elections Directorate.
Nechinangwa chei?
Rine donzo rekuti tinoda kuti vanhu vazhinji vapinzwe muhomwe yeZANU-PF kwete kunakura vanhu muZANU-PF. Saka kunze kwekunge une imwe mhosva yawakaita mumusangano hombe hapana mukandidheti yaingobuditswa pamuchavo uyu uri kuitwa wemaprimary elections yemuZANU-PF. Munozviziva kuti president vedu vanoti hapana kwatinoda kusiya, hapana kwatinoda kuti isare, hapana watinoda kuti asare. Iyoyo ndo yakanga itoriyo guiding philosophy yeNational Elections Directorate. Saka ndine mangwana Politburo ichasangana
inenge ichitarisei chaizvo?
Iyo ichipenengura nekutambira basa rakaitwa neNational Elections Directorate. Chandakangotaura ndechekuti membership yeZANU-PF muchadakadzwa muchiona uwandu hwemacandidates nekusiyana kwemazera avo nekusiyana kwezvavanoita muupenyu hwavo. Vaise vamhanya kuita mudungwe kupinda muZANU-PF kuti vada kuti vave macandidates. Zvinoratidza kuti pati yeusununguko hwezimbabwe ichiri kungofadza vanhu muZimbabwe nyangwe makore makumi mana apfuura.
Pane vanenge vasina kubudirira vanokwanisawo here kuti vanzwikwe kana vaite zvichemo?
Ndo zvatakanga takatobatana nazvo izvozvo. Vakanga paka vakanga vafunga kuti havana kubudirira, vakaisa makomplaints avo vazhinji zvikaonekwa zvine kodzero kuti vadzorerwe kana pavasina nyaya dzinenge dzine udzamo zvavakanga vabutsirwa. Hatina kunge tichitambira nyaya yechimadakadaka tisina maturo kuti munhu abviswe pasarudzo iyi. Aiwo taida zvinhu zvine udzamu kuti kana munhu kuti anzi asaite candidate. Saka tiri kuda kuti pave negutsa ruzhinji rwakati wandei runoita kuti tigobatana sevana vanyamunhu veZANU-PF kana takuenda kumaelections. Nyaya dzekudzungurudzana kana kutosorana tichapira nenzira kuti basa rakaitwa zvemandorokwati.
Mungaziva here kuti vangani vari kunzi vasakwikwidzi nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Vashomanini, vashomanini vazhinji vese vakapinda mujawe wacho uri kudiwa nevanhu vese.
Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti vamwe varimi havasati vapiwa mari dzavo dzavakatengesa gorosi kuGMB gore rapera zvinogona kukanganisa gadziriro yemwaka uno yekurima. Vachitaura mubepa naure Sunday Mail munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vati gore rino vanoda kurima mahekita zviuru zana zvegorosi kana kuti 100,000 hectares. Hatina kukwanisa kuvabata kana kubatawo GMB kuti tinzwe nezvezvichemo zvevarimi izvi, asi tabata amai GT.
Varimi vakarima wheat mwaka wakapfuura vakabhadharwa payment yavo yemaRTGS yese yakakwana, asi yavakanga vanzi vavindiswa nehurumende kuti vachapuwa iri foreign currency maus dollars havasati vabhadhara. Saka varimi vachiri kungogunun'una nenhau iyo yokuti maus dollars patayment iyi haisati yabhadharwa kusvika iko zvino. Asi tichitarisa kuti nguva yekuti vakwanise vatange kugadzirira kuti vagozodyara zvekare wiki yomwaka umwe wegore rino yasvika, asi pasina mubhadharo wemwaka wakapfuura.
Pane zvikonzero zviri kupiwa here nehurumende zvekuti sei mari iri kunonoka kubhadharwa?
Hurumende iri kuti pane vamacompanies maprivate companies vari vakanga vakontracta mafarmers kuti vari negorosi vakakundikana kuti vabhadhare mari dzavaifanira kubhadhara, ndokusiya chirongwa ichichangova mumaoko ehurumende chete. Ofishi hurumende inotiwo iti inofanira kudhiriverwa kuGMB iyo vozobhadhara, asi pamusana pekuti zvakanga zvisina kurongeka zvisina kupulanwa kuti hurumende ichatenda witi nekuti kwakaita gamba hazi yewiti iyoyo, ndo zvabva zvazviringidza kuti hurumende ikoniwe ikundikane kuti ibhadhare varimi nenguva nekuti imari yavakanga vasina kutarisira kuti vanofanira kubhadhara varimi.
Asi muchiri kuenderera mberi henyu muchitaura nekuti nyaya iyi igadziriswa?
Tiri kutaura nehurumende, tiri kutaurawo neveGMB vari kuti vari kubhadhara. Iye zvino pane vashoma-shoma vati vatangawo havo kubhadharwa, asi vari kuvimbisawo kuti vachabhadhara mari iyi before varimi vatanga kumwaya zvekare mbiti yegore rino.
Mungaziva kuti imari here iri kudiwa nevarimi yekunze?
Yese intotal ndingakoniwa hangu kutaura figa yachona, asi pamari yakanga ichitarisirwa ithink iri kumaaraundi 30 something million dollars. Pa-30 something million dollars ipapo pane imwe yakabhadharwa kupasara iko zvino ikunzi 14 million.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iyo ine vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nekuda kwemafasha mwemvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Cyclone Freddy inoti yatanga kushandisa imbwa kuti dzikwanise kuona pane mitumbi yevanhu yakatsimbirirwa nemidhuri.
Inokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
ini mweri vaBoris Guti, ndiri president weZimbabwe National Students Union, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kana kuti vainstitutions of higher learning.
Tiri kuona kuti iko zvino vanhu vari kunyoresa kuvhota zeki ichienda pedyo nedzimba dzevanhu kana kuti mobile voter registration. Imi muri kuitawo sei kukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyorisa kuvhota?
Tiri kufambisa shoko rekuti mudzidzi wese akasvika makore anokwana 18 anofanira kuti anga achinonyorisa kuvhota, tichiudza vadzidzi zvakakoshera kuti vanga vachiparticipata mutsarukizo tikatarisana nazvo zvakakoshera kuzvieta. Hatiri kumira ipapo, tiri kuvapa zvekare transport kubva pazvikoro zvavo vachienda pakunorejistera pari padhuze navo taita izvi mauniversity ese mapolytechnics nemuma vocational training centers akatenderedza nyika yese yeZimbabwe.
Muri kuti muri kudzidzisa vanhu nezvakakoshera kuvhota vadzidzi ava, zvii chaizvo zvamuri kuvaudza?
Isu tiri kuvaudza mamiriro akaita education yedu ndechekutanga, kuti education yedu yamamvemve tichitarisa mamiriro aita zvinhu muzvikoro zvepamusoro, accommodation haisi kukwana pakambasi, vadzidzi vari kunogara kunze kwezvikoro uko kwavari kuchaga marendaus pamusoro zvisingaita, vari kubhadhara mayunisi ane mumvuri. Siasa nyaya kunoita kuri kuita magetsi munyika zviri kuafecta education yedu. Vanhu vari kurwara vachinoradzwa munyika dziri kunze. Nyika yedu inofanira kunge ine chipatara nemishonga zvekuti isusu vana vezimbabwe kana kuti vadzidzi tikarwara tofanira kunge tichirapwa munyika muno.
Asika hurumende iri kuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika.
Nyaya iyi inonetsera pakuti tichitarisa mari dzatinorasikirwa nadzo kuna kuti maillicit financial flows, nyaya dzecorruption dzanetsa munyika muno, mari idzodzo dzinokwana kuti dzinge dzigadzisa matambudziko asi kutarisana nawo. Nokudaro tinoti aiwa zvirango zveupfumi zvaakungoshandiswa neavo vanoda kutiza zvikonzero chaizvo zvekuita kuti nyika yedu isaende mberi. Mari iri kubiwa, tiri kuchera madiamond kuna kwachiyabva, gold iri kucherwa kuna anakwekwe, kuna anakatoma, kuna anapendalonga kwamutare. Asi mari iri kuenda kuti mari iri kuenda muhombodo dzemaindividuals, iri kuenda muhombodo dzevanhu, haisi kuenda muhombodo yenyika kuti inge ichibatsira kuti nyika yedu ipfuurire mberi. Ndozvekudzosera nyika yedu kumashure, ndochikuru chekudzosera nyika yedu kumashure. Nyaya dzezvirango zveupfumi, nyaya dzinoshandiswa neavo vasingadi kunge vachinotarisana nenyaya chaiyo iri kuita kuti nyika yedu isaende mberi.
Ko sei musiri kutaura nezeki kuti ende kunonyoresa vadzidzi pazvikoro pavo tichitarisa kuti vanenge vakawanda zvikuru pavanenge vakavhura zvikoro?
Nyaya iyi takaifambira tikaenda kuzeki tikanyora tsamba tivakumbira kuti vange vachiuya muzvikoro zvavakaita pekutanga. Pakaitwa blitz yekutanga vakauya muzvikoro, zvinova zvinhu zvanga zvakapawa kuti vadzidzi vangu vachinonyoresa mumanhambazi avo. Asi pavadzoka pekupira apa hatinzwisisi kuti nei vaita dhisijeni iyo yekusadzoka pazvikoro chaipo, vaakusarudza masendazi asiri muzvikoro. Takavaengeja asi hatina yayaka haina kupuhwa nzeve, hatina kuteererwa uye hatina chatakapindurwa.
Tichitarisawo kuti zeki yakawedzera nemazuva mashanu iyo mobile voter registration iyi, zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakatikoshera zvizhinji nekuti nyaya yeblitz nyaya chaiko chematema kubva kare kuti dai blitz yauya. Nokudaro kunyaya kwayanga yaita yanga yauya ine mazuva ari limited. Inyaya yatinogona kuti tinge tichiaplauda kuti zek yakateererawo zvido zvevanhu, nekuti vanhu vangu vachizvibingina vachiti aiwa nguva yatapiwa ishoma, mishina yavo malaini haasi kufamba. Nokudaro vanofanira kuti vawedzere mazuva.
Asiwo pane zvimwe zvimhingamupinyi here zvamuri kusangana nazvo pamunenge muchikurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kunze kwekumbonetsa kwezvekutakurisa vadzidzi vacho?
Nyaya iri kuitika inyaya yekuvhundutsirwa muzvikoro zvepamusoro. Mamwe masecurity personnel dzaanovhundutsira kuti imimi hamufaniri kunge muchitakura vanhu, nemi kutakura vanhu vanhu vanofanira kuzvipekera vega. Nemamwe mapolling stations zvakaita sepamount pleasant aita rambodo clash aipapo nevakomana vepato riri kutonga rezanupf, hatinotivhundutsira achiti isusu tiregere zvekutakura vadzidzi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti vachitaura vari parunare muHarare. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tiko zvino tochinda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi Richard Moyo vanoda kuwedzera mashoko pamusoro penyaya yedu yesvondo rakapera. Tipewo maonero enyu mufundisi moyo.
Tira kutenda zvizhinji nemubvunzo wakabvunzwa nababa vachibvunza kuti ko mitemo yema human rights yekunyika neyekuchechi yakafanana inoshandiswa here, vachitiri kuona pavhesi yavakaverenga kubva kuna Timotiyo yechipiri pachapter 8 zvichienda mukati, ichinzi madzimai haafaniri kuparidza evhangeri afanudza nokunyarara abvunza ari kumba. Tichitenda zvikuru nababa Bishop Andele Magaya vakatidzidzisa zvakakosha, vakadzidzisa nyika zvakakosha. Chandoda ndechokuti vanhu vari mushoko raJehovha Mwari, kunyangwe nyika kuna zvirevo 8 inoti madzishi anotonga neni, vatungamiri vanotonga neni, vabati vanobata neni, kududzira kuti nenyika pachayo mitemo yayo mizhinji yainoshandisa inoshandisa kubva mukati meshoko futi raJehovha Mwari. Saizvozvo saka nhau iripo ndiye kuti makereke atingati vanokopa kunyika, asi kuti nyika inokopa kumachechi kushoko raMwari.
Naizvozvo mufundisi moyo, mubvunzo mukuru wakabvunzwa nemutereri ndewekuti madzimai anobvumidzwa here kumira mberi kwevatendi mukereke achiparidza sezvinoitwa nevanhurume?
Madzimai anotenderwa kuti ashumaire Mwari nokuparidza nenzira dzose. Zvinhu zvakanaka izvozvo, nokuti tinoziva kuti makereke mazhinji kunyanya echipostori chatiri ari kumakereke asingatodi kuti madzimai aparidze, vanofanira kungonyarara pakereke. Zviri zvinhu zvisina kunaka, kuri kutsikirira vamwe vanhu ukoko, nokuti madzimai unavo vanhu, nokuti navo vanoshandirawo mweya yavo kuti vawane ruzororo, vawane nhaka kuna Mwari. Saka madzimai anofana kuti aparidze sezvakada kufana, nokuti kaiverenga mukati umomo iyo yaTimotiyo iyo, pano painoto kuti madzimai haafani kurukwa, haafani kudii. Asoverenga kuna vaKorinde yekutanga pachapter 11 verse 14 and 15 inoti murume wese haafani kuva nebvudzi refu kana kuvhara musoro wake achinamata. Tiri kuona futi kumakereke amwe kuna vamwe varumewo vanenge vane bvudzi refu rasita kana bvudzi rakapfuridza. Ndofunga munoze panonamata poga poga pangwa mabhazikara papi paungano, vanotonzi varume bvisai maheti yenyu, asi madzimai amuna kumbomona achinzi abvise maheti. Kureva kuti zvinhu zvakatosikwa zvakadaro. Saka kududzira kuti ishoko raJehovha Mwari kuti mudzimai anofanira kuva nebvudzi rekuti ndo kushonga kwake, ndo runako rwake, chiri chinhu chakanaka kumurume wakwe. Asi kana ari panzvimbo yekunyengetera, ngaavhare musoro wake. Kana asingagoni kugadzira bvudzi rake, ngaarichekerere. Saka kududzira kuti kunewo makereke nhasi uno anoshandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti madzimai haafaniri kuti ave nebvudzi refu, anofanira kutogerwa agare nemazuda. Kana makaona mudzimai anenge ane zuda, anenge asinawo chimiro chakanaka. Zvatinongoziva kuti muti yose kana ine mashizha inenge yakanaka, asi kana muti isina mashizha inenge isina kunaka, like senguva yechando chiya.
Muchidimbu munotii nenyaya iyi mufundisi moyo?
Tinokurudzira kuti madzimai ngaatenderwe kuparidza evhangeri rashe Jesu Kristu kufanira kumurika, nokuti navo vari kushandira Mwari wavo. Nokuti chandakaona nguva zhinji, nokuti Bishop Magaya vakataura zvakakosha kuti zvakanga zvirehwa pashi Mwari chainama chainzi Diana, asi iri nekuti vatungamiri vazhinji vari kushandisa opportunity. Ndosaka muchiona nhasi uno kuna vamakereke anova nokutsikirira madzimai, vapesera vachiti madzimai afauti ataure, vachipesera vachiroora madzimai mazhinji kuti murume umwe unowana madzimai akawanda. Chiri chinhu chakaipa chinyi kuti madzimai anenge akanyanya kuti kana madzimai mune maanoparidzwa anogonawo kudzisa shusunudzowo varume, nokuti tose tiri kushandira Kristu. So tinofanira kuita zvakanaka mushoko raMwari. Shoko raMwari rinofamba zvakanaka, nokuti hakuna anonzi uyu haatendiri kuparidza.
Iyo nyaya yekuti vanhukadzi haafaniri kuparidza yakambobvepiko mufundisi moyo?
Dzakanga iri nyaya yekuti paiva panzi.
Tinotenda tanonoka wande, asi kuti nguva yedu ndiyo yadyanana. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 0 ZPC Caribas 0, Cape United 2 Manica Diamonds 0, Triangle United 1 Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vari kuendako pachagadzwa Mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munau dze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA.